Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore roga roga iro raburitswa neWorld Bank svondo rino rinoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri iro rinoitwa mukati memasvondo maviri oga oga rinoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina iyo iri pachinhano chepamusorosoro mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt iyo iri pachinhano chetatu, Malawi iyo iri pachinhano chenomwe neGuinea iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chokutanga ndichikutaura kuti wakaona even mafigure einflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino, tichienzanisina nezvazva zviri muna January wegore rapera. And musadik Zimbabwe ndisitine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa neWorld Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe, kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvokunyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chokutangisisa, supply yechikafu isipai takatarisa chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes, uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15%, ndo VAT, VAT iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi neraisi zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri, tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete?
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira. Kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Tinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani. Saka madhimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda vasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anoyuga magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Rachel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che-2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Ndineka muka initiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya focusa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nokuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka navo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nokuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuinkludha nyaya dzemadrugs nesubstance abuse, and sikureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana. But pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplementa ndadzokera kumba, kuti because semayoung person takawanda muZimbabwe but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Rekel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege Russia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumawirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaivo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikati mumwe mwana futi angakuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kunoite chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichishaisa hope. Ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation centre kuno kuNorton, and ihospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yacho haina kumira zvakanaka. Zvinokutorwa mutoriro dombo kana kuti mbanje kwane skanga skanga kupengesa vanhu zvekutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7. Kwomba kwaita kodeni yaya kofi mix, kwomba kwaita dori, kwane chinozi tumbwa. Notinopfuma munhu anongonzi ade nhatumbwa. Ndo zvakazara manje muno muZimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience vatanga tinaye mukuru anga ari kuma72 ndiyangesi mwana watakabatira ngai netofi. Wombaona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murihapu, vane madhigiri varimo murihapu. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza nemadzimai above 400 kumusangano, amai vakakokwira pastage vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, and amai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa ane 2.5 months, nekuti munhu angangorarama sisachidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Iko zvino tiri kufaitira zvikuru muno Mashonaland West Province natiri, bekause tiri kumotongo kuti tivhure imwe rehapu marocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo nemakanzuro kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation akune disaster chaii. Uchifamba so unongona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tutembazi tumapurastic ingakaitwa mbanje chacho. Saka tida kuti tive nemodheri yerehabu ikonga iri panaka yatinayo, haina kuchipa zvekutodaro, but it's cheapest muno muZimbabwe. Nekuti mamwe marehabu ari kuma1000 chakuti 1600 1800 1500 chii. Takamira tiri pa800 izvozvo. Iyo 800 yacho inenge ichi munhu aonekwe napsychiatrist, aonekwa napsychologist kairi pasvondo. social worker almost every day. Occupational therapist, and I'm busy, and I was a Buddha. So it's a situation, and I'm not busy, and I'm a driver's license. Never know, to my license, I'm going to go to the finance machine, and my license, I will talk. When we don't define our content, then family therapists, we are not my family, because kind of damage, I want to wait. I don't think what I want. And I think that I see a phone was also going to end. Let's talk, we're going to end the Mumba. Maybe that's the one. As long as one of the people are poor, I got Shanganash. Maragan's one of the Nash. But I got one of the other. I never saw them. I don't know. I can buy papu anumba uzwa madenda atatu tutsaya kumbatira asata akupenda ndakuriwo kwana yakuno kwanga kutopenda saka tinomide chine chinhu chiri pakaka
vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei
vanopona pa 0772 888 479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinoto kupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central.
Maone wangu ndiwe kuti hatinga shamure haka zvedu paizvino. Iya tiri kungoverenga. Iya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tichagara pasi sekadzuri. Tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei. Zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajongana nemiri okuti pamafuro pemombe pamakoronga pari kumaka vanhu neve zvisiri izvo. Asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokuito neCommunal Land Act, vane masimba imomo. Asi zvichifambidzana neRural District Council Act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo. Saka inyaya iri mudariro, inyaya iri mugango. Hatingaiti bvuka rezvino vajongana nemiri, asi inyaya tiya kupinza mudare. Toikurukura nezvayo semadzimambo, toisitsawo kuhurumende kuti amuone sei ndeyekudai. Ngatifarai nekuti irege kuita zvove zvove munyika.
Asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo, semadzishe kana vakuru vematunhu, muri kutangawo here maziviswa kuti ndodanho raakutorwa uye muchipindawo mazviri?
Ya, ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira National Chief Council, ndomanzwira andinoita kusaziva kuti chokwadi ndechipa. Tinongonzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai. Ndomusaka ndati vajongana ndemiri inyaya ine zvowe zvowe, inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika, nekumadzimambo kwese yasvika, nekuutungamiriri yasvika. Saka yaakudadare mukomberanwa chuma chemuzvikuru togara pasi toiongorora. Ndofunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chidza chaicho kuti ndabata izvi panyaya iyi, ndanzwawo izvi panyaya iyi, toona kuti tingaigadzirise sei. Nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudii rehurumende, indongotaurawo ndiri kudii rapangu. Asi kudunhu kwangu hakuna kuti chiko chatu chaitika ikozvo ndomboverengo kune mama matini kuti ndokwazviri kuitika kwangu abodo kuerea kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatirege kuita zvakadai 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 nekuti vanhu vaziye musiyano uri pakati pestatelan council ekinoadministra communal land tichibatanawo nesumadzimambo tinoadministra communal land zvakare zvichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasakwanisawo kurima vanhu ivavo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kangemiri vakatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo munhuvanzi iye igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinezvi inini ndine gura raasekuru vangu vana natateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murenyu muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nekuti ivo haritengeswa vajomba kanemiri kana mumapurazi hapana akatema chirimo mumapurazi unongogara chakaipa ndechekutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa tinotenda zvikuru Changamire Nembire
aiwa tinotenda vajonga kandeni
mazwa hurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero wehurumende yeAmerica
pakupera kwegore ra2023 America yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kugadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyashandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria African Initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica mukuru weglobal engagement center vajames rubin vanoti russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo mupepeti wenhau dzepadandemutande reafrican initiative ndiartem sejeyevich kuriev uye vazhinji vanoshandira bepa nhau iri vakatorwa kubva kuvagner group iro raitungamirwa navayevgeny prigozhin vasati vafa vakafa. Va James Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mutande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende ya America amaverengerwa natanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombo weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda. Tinotenda kuti takwanisa kukunda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovasa kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikarasa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti takatarisa vaDynamos vakomana vainayo vane pawa chaizvo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudanwe anonzwa tichitarisa gembo ratiri kutarisa nhasi iri tichikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bhunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Fridzi league yao iri kutanga next week tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rineri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCup Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Masithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama basics isinkwa sesikudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isiku $5.50 so uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisiyo yakubulawayo. Ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnomzana Sengizochabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukubuza ukona labo yalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. EleArgentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kweleEgypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakweleRussia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesikudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isiku $5.50 so uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesisebenzi ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo yokuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka zikhwela.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho.
The Voice of America, VOA.
abicele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabang ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Siqoxelo zithi ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga.
Kumqotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngokuxotshwa nje njengenja engena endlini. Silomthetho sile constitution echo ukuthi umuntu uyamsuspenda njengoba ubona sihlalele phansi sam suspender with immediate effect. Thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakho lokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eWolday Inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watch ukuthi hayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabangu ukuthi kakho khonapho abantu abama-appoint intayo la enxa elalele kathesi uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lo amchoyo hayi kasekho ephatini ngezinye indlela sezixotshile. Yebo ye engaba legunya ukuthi wagazetwa ukuthi uzaba ngusenator, hayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenator. Singaqeda-ke kucongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenate yakhona. Lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hayi iCongress kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhe sibonisana kuthi bese siseta-ke ilanga le-Congress. Ubaba uDingilizwe Zuma hayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu beZimbabwe sabonisana. Njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu weZimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela.
Ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na?
Iparty ayisiyo kobulawayo. Ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni. Ukhangele yona i-MDC yafonwa ngoGibson Usibanda basebesiyadinga ubaba uTswangirayi. Ukhangele even i-MDC yathi khokhelwa ngobaba uHashman Ncube yasukela kobulawayo badinga uMtambara.
Alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Okwezemaphandleni sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho ukuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kweZulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zijile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisesabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezijile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithi umentshisi kubhebhe nje indlala, hayi indlala enkulu kakhulu. Uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali, kusho ukuthi vele iplani kayikho. Impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane kwanda South, laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokuqisiyafika oJuni. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nenkomo ngoba last year zife kakhulu, fezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwanda North uthi isimo esisemasimini siziswa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hhayi uzwa nje uphelelwa ngoba hhayi iZulu kalinanga kuhle, abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kweZulu, iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini, kuthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, mbona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni, sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakhomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha, hayi ziyabongolela sibe.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Jubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Programme encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela izifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni mnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezivulewe ngumkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Magagula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho, kujonga oyini, ama-drinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprayizi yayo yesinkwa. I-20 kgs yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. Sokuyisikhathi sokuthi aluba sebefika emasimini, but emasimini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ukuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo, ukuthi phambili lezimpupho izashota bona sebefidlane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho omunye umuntu yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukhaya besiyagayisa. Athe enkosini ngale ihofele esiyikhombileyo lapho baphindlela sibili abadala bayathenga ama-50 kgs empupho.
Kodwa kukhanya ingani abaningi imali bayithatha ngani?
Ngabantu abathingizelwa ngabantwana izimali. Ngizwe umuntu wangikhona uyabe qale waya kumpuru, wathatha imali, then sesiyathenga. ngoba lapha vele kakula izini ukuthengisa imbida nje akufanani leminyakeni balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa abesifazana besenza imisebenzi yezandla.
Okwegovernment siyasize nje kuthiwe omama baya empower zofika zisuka ukona lapha kule Lupane Women's Development Trust kuzothiwa yiLupane Women's Bank abayenza ingcebethu lama-washing basket lezingwane ngamalanga. Akutheli abantu abahambayo bayethenga izinto zonenjalo cause abantu abanamali umuntu engatholi imali useseyathenga ukuthi i-hand to mouth.
Kodwa ezikolo-ke
abantwana esikolo bayabonakala behamba but iyakusizwa ngama-school dropout njengakathesi kunje abantwana sokukhulunyiwe ukuthi i-examination kuyimalini it's $11 per subject noma umntwana ebhala 7 subject from 8 kusiya phezulu S8 lena sikuba $24 so nxa kuyukuthi on top of that 7 ufuna ukubhala ma-degrees which means seyabhadala $24 times then ngama-science subject ale prize yawo yodwa lama-practical subject so khonaphana yikho lapho esikwazisi kulabanye abantwana esisiza babona sebedobha cause abadala besesuke ukuthi babhadalele imali zangikhona umntwana maybe kade ufuna ukubhala 10 subjects but agcine maybe esebhala 5 or 7 then the other thing sokule conflict between izikolo nabadala abadala bathi ngonya izikolo ziya overcharging but izikolo nazo ziya undercharging because imali le ayiyeneli ukuthi kenza siyenza umsebenzi njengesikolo futhi ukungabhadali kwabadala ifees igovernment isilethe ama-debt collectors and indaba yama-debt collectors abazali bona abanye kabakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingeseli isikolo i-conflict leyana siba nkulu umuthi solina yesibe ngokukhuluma lathi selizele isizela ama-debt collectors
kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo
hayi kathesi basayenza ama-payment plan asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abaye besivumelene ukuthi baye bezayenzani kathesi akulamuntu osethathile emt
ngezinye indlela obim lezinye inhlanganiso zazincedisa akwenele
inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abaye bengekho enhlanganisweni zona lezo futhi ama-taxi la imposiswe yi-government kona kuthiwa ukhangelela ukuthi sithole $300 ngenyanga then ama-e-taxi ikuthayo kugcine sosebele $220 igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khonokuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe bonke iyabe ile nambo ukuthi like esikolo mabe sikhangelela ukuthi esikolo leso sithole mabe abantwana abangu-10 labo-councils bakhona or abantwana zabo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula isakhamuzi seLupane njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi u-Anthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyoni emnyama mlandi wechichi nedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMoonite Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlando wetshitshi engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digitali, ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi event ongayicabanga siyayihambela sicela ukuthi lisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu. Siyatholakala enambeni ethi 0738773366 ikhodi ngiyase South Africa o +27 0738773366 ikhodi ngiyase South Africa o +27 Facebook page yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi, iYouTube channel yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi, iTikTok yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. Ngaphandle kwenu asingeke sibe yilutho. Siyaphelela endleleni. Yimi umlando wetshitshi wakhona, yiminyoni emnyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani njalo, abanye abekho permanent eqenjini. Abosheks ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala uGali uNcube. Umdala uGali uNcube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba uMathini, abobaba uCharlie labobaba uAbson labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba uGali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifuna ukuthi ngidlale ulive, wasesidayi ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdala uGali, uye osifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive simdlala kanjani. Uye obe namazo ukuthi nyona emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu, awudlali endlini kwedwa udlalela abantu. So kuningi engikufundiswe umdala uGali. Ma ezofika kithi ngapha kwelethi iqembu thina besimbiza ke ngo-gunman, umdala wenduku zokushaya amagwala, yilivi zade simbiza ngalo kwelethi iqembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili. Njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo bekuzoba ngeyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu, ngididude emndenini, ngididude ebanganini, ngididude kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlala delizoba lengoma eziwu-14 mina ezami ngibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo, kodwa zonke ngizithemba. Eyoqala ithi liwenze nomkhondo kama-eli khuzekani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka ekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizo ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikata liyakhona, zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ibusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma, unyone emnyama mlandi wetshitshi, yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kaMabasa eMunaita eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo ntungameli inkomo we studio 7
Zalwa icholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo 2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi ke last year 2023 ngakhipha ke i-album ethi phakama ngilosi yami i-album yami yokuqala le
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngiyatholakala kunombolo le elandelayo ngu 0621508824 ngiyatholakala kuyo ngama calls noma nge WhatsApp then ningokwelizwe ze South Africa
ubachiyela wapha amazwi yabalandeli
ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona bese ngicela njalo ukuthi beqhubeke bengixhase kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni
Nangoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecele lesisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.